Nengo idzi dzauza Studio 7 nasi kuti kushungurudzwa uku kwakawedzera pazororo reEaster zvekuti vamwe vavo vakatopedza zororo iri vasiri padzimba dzavo. VaSteven Sivanda avo vanoshanda mumasangano eOccupy Africa Unit Square neNational Youth Action Alliance vanoti kubvira musi wechina chapfuura vange vari kuona vanhu vane motokari dzisina manhamba akakwana dzichingodarika kana kumbomira pamba pavo kwenguva yakareba. Vanoti nezuro manheru chaiwo vakaona imwe motokari nenhamba dzinoti P9229 yakamira pagedhi repamba pavo kwenguva yakareba uye zvakatozoita kuti vatsvage kwekuenda. Imwe nhengo yesangano reOccupy Africa Unit Square vaLloyd Masarirambi vanoti vakapotswa vapambwa muguta nemusi wechitatu chapfuura. Vanoti varugarofonerwa nevanhu vasingataure mazita avo vanenge vachibvunza nezvavadzamara.
Kuteverwa tiri kuteverwa nemotokari dzine manhamba plate akadimburwa asina kukwana. Motokari idzodzo imotokari dziri kunyanya kusenzeswa nehurumende nemapato emisangano epolitics. Saka vari kuteverawo vamwe ndivo vanofona vachisenzesa foni dzisina dzakaitwa manhamba dzakavigwa manhamba vachibvunzawo zvavanobvunza pamusoro paitai kana pamusoro pemashandiro. Asi kwekupedzisira vanozongopedzisirawo vakutaurawo zvisina maturo.
Vaenderera mberi vachiti vakatadza kutamba zororo reEaster vari kumba mushure mokunge vaudzwa kuti vainge vakamirirwa nevanhu vasingazivikanwe kumba kwavo.
Musi weFriday ndakafonerwa neshamwari ichindibvunza kuti uri papi. Ndikati ndiri mufakose zvikanzi usadzoke kumba, rara ikoko. Ndakarara kumufakose. Musi weSaturday zvakare kuseni kuma10 achibva andifonera zvikanzi uripi. Ndikati ndiri munzira kuuya kumba. Zvikanzi kana uine kwokuenda usadzoke kunokumba, tsvaga kumwe kwaunoenda. Ndakaenda kunotoni ndikandogara weekend yese kunotoni.
Mutevedzeri wavadzamara muOccupy Africa Unit Square vaDick Frey vanoti kushungurudzwa kwese kwavari kuitwa hakusi kuzovadzorera kumashure muhondo yavo yekutsvaga vadzamara pamwe nekuti vamugabe vabve pachigaro nenyaya yekuti vari kutadza basa. Vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mapurisa haana zvaari kuita mukutsvaga vadzamara kunyange hazvo akavimbisa kuita izvi. Zvichakadai, magweta avadzamara akaenda kudare High Court nechinasvondo rapfuura achida kuti mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri, gurukotero zvemukati menyika vaCambo Mohadi pamwe nemwe mukuru wevasori vaHepton Bonyongwe vatongwe nenyaya yekuzvidza mutongo wedare. Dare iri rakapa mutongo wekuti mapurisa nevasori vaifanira kuzivisa dare iri zvese zvavanenge vawana mukutsvaga kwavari kuita vadzamara masvondo maviri ega ega. Asi izvi hazvina kuitika. Vadzamara vakapambwa nevanhu vaifungidzirwa kuti vasori musi wa9 kurume mumusha weGlenview. Kusvika pari zvino vadzamara havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaisa parutivi zviuru zviviri zvemadhora semubayiro wekupa munhu anobuda pachena achiudza nyika kuna vadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.